zita rangu ndinoitwa Muzvarene Tsai Marova ndiri muguta reHarare kumabhuku ndoda kukwazisa kutenda nekukorokotedza amai vangu muzvara nhasi ratiri kupemberera namai vedu vose gogomarova amagumbo aiwa maiyo ndinoti makaita henyu nekundirera kusvika pandiri nhasi mwari akuchengetei nekukuropafadzai nguva dzose kunana mai vedu vose munzvimbo dzatiri ndinoti aiwa mushamukadzi pasina mai hapana mufaro munotidadisa munzvimbo dzose uye makatikoshera aiwa happy mothers day to all the women out there.